Jonga, ndo zaiti kana enda kukotano shuko tandirwa na angakwa utunga milu wawo wana vestu zindonyika zekari Retired General Dr. Constantina Chiwenga na Chairperson uwe ZANU-PF amai mchinguri kashiri ni wamo wakuru ZANU-PF ndo zaiti kana dangoti aywa asina kushata wati kamtile zaka naga shukuru naka itango chaewa chawala naga zumiri rawa ndaita ndoka mbune habana muna ndima nikita habana muna nifunda kukita izu pana itinga kutu mshurungu external pressure ya ingani ya inzwa bandiri ndiite zandaita ndazita ndoka mbune chilipa chena asina kuti ndasundwa na ingika na tina nini.
Vazhinji vakada kuziva kuti chii chasvitsa kuti mutore danho iri vaguti tichiona kuti gore rapera makazivisa kuti mambosiya zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo ndeyekuti ndakamboenda siya ndokunga patova negore asingakanganisi nokuti ndakambenge ndaregera aramwari muna January munzira gore rakapera. Sometimes the situation yekuti you can take yourself out of politics but then you cannot take politics out of you. Saka ndakaona ini kuti chinangwa chevision 2030 nenyaya yakazokudai yokuti pane chinangwa chekuti ngatiitei concentrate panyaya yeeconomic turnaround. Tisapedza nguva dzimwe dziyatitosorana netokanganwa isu kuti pane nyika inofanirwa kunge ichivakwa kuti vana vavezimbabwe vagare.